manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 29, 2020. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Masangano emachechi okurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nemapato anoipikisa. Sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, robatana ne Zimbabwe Congress of Trade Unions, mukuratidzira kuchaitwa nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCovid munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 6388. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vanosvika makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 76 vanhu vagara vari munyika uye vanhu makumi maviri vachinzi vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 5043 zvichitevera kupona kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinoburiswa tisiri kutefenyura chirongwa chino. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti vadarika 24,955,000 uye vafane chirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezviviri kana kuti vadarika 842,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vanhu vadarika 6,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarikawo zviuru zana nemakumi masere nezvishanu kana kuti vadarika 185,000. Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rinoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuita nhaurirano dzechokwadi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pamusangano wepagore weZCC waitirwa padande mutande, Reverend Kennedy Gondongwe vati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kutaurirana vachipa muenzaniso wekuti kana muchakabvu Ian Smith avo vakambotonga Zimbabwe ichanzi Rujija vakakwanisa kutaurirana nevanhu vavairwisana navo vachakabvu vaRobert Mugabe navaJoshua Ngomo chii chingatadzise mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vataurirane nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuitira kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro.
Kuti Ian Smith akusipiriti Mugabe eJoshua Ngomo They must not be Nagagwa to surely talk to Changirai, to Manzora, and many other people. We are all Zimbabweans.
Kukana is mita akataura na wa mkabe, wa mkomo. Chishi netezi sikuti wa muna nga kutuwa taura ni na wachamizo, na wa mwonzo. Ni wa mwese, kutu tirivani mwichete, sinuta uramu.
Reverend Gondongwe vati zviri pachena kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, vakatiwo uori watekeshera nyika yose, kunyange paine vari kuti zvinhu zvakanaka munyika.
Is it not true that there is growing in this country? Is it not true that there is pain in this country? Is it not true that COVID-19 is taking our loved ones? Is it not true that there is severe food insecurity in this country? Is it not true that our hospitals are closed? Is it not true that there is high percentage of unemployment?
Andifanire kugudzana nani zvake munyika kuti mune matambudziko. Hazvichokwadi here kuti vanhu vari kutambudzika munyika asi. Hachisi here chokwadi kuti pane kurwadziwa kuri kutambudzika vanhu munyika. Hachisi here chokwadi kuti chirwere cheCOVID-19 chikuraya vanhu. Ichokwadi kuti pane nzara. Ichokwadi kuti zvipatara zvakavharwa. Hachisi here chokwadi kuti vanhu vaurombo vari kutadza kudzidza pamudande mutande. Hachisi here chokwadi kuti vanhu vari kubira nyika.
Mumiriri weWorld Council of Churches muZimbabwe vaEric Chitando vati zvinorwadza kuti Zimbabwe yakasvitsa makore 40 ekuzvitonga asi munyika muine nzara, kushayikwa kwemabasa, huori hwemhando yepamusorosoro, kusafamba zvakanaka munyaya dzezvedzidzo nezveutano. Tevedzero womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fatayo vati vanotambira nemoyo wose mashoko ataurwa pamusoro penhaurirano sezvo iri nyaya yavari kugara vakataura nguva dzose.
Kukanya urangana ndonyaya yatakabvira tichitaura semusangano weMDC Alliance, ndonyaya iri kutaurwa naReverend Kennedy, ndonyaya iri kutaurwa nemabhishopu vaya vakanyora tsamba, ndonyaya iri kutaurwa nevanhu vese vari muZimbabwe vari kupopota nenyaya yekudzvanyurwa kwavari kuita neZANU-PF kuti nyaya inopedza zvese kukomba churu tiri varume tese, tiri madzimai tese sevana veZimbabwe.
Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati hurumende yakakoka mapato ose kuti ataurirane pasi pechirongwa chepolitical Actors Dialogue. Musangano weZCC wabudawo nechisungo chekuti kana zvichikodzera vemakereke vatungamiriri munhaurirano dzinofanirwa kuitwa munyika dzinopindwa nevanhu vose munyika, kwete vezvematongerwo enyika chete. ZCC iri kusarudza utungamiri hutsva nhasi asi pataenda pamhepo, izvi zvanga zvisati zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revarairi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutsigira hurongwa hweZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU wekuti vashandi vose varatidzire pamabasa avo senzira yekuratidza vashandirwi kuti mushandi haasi kufara nemihoro iri kubhadharwa nemaRTGS asi zvinhu zvakawanda munyika zvichitengeswa nemari yekunze. Kuratidzira uku kuri kuitwa nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 31. Tabata mnyori mukuru weATUZ vaRobson Chere kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekubatana neZCTU.
Isu sasangano revarairidzi rekumaruwa muZimbabwe tiri kuti tinyange tiripo uye tiri kutsigira nekutambira urongwa hwaitwa neZTTU Zimbabwe Congress Trade Unions inovainomirira vashandi wese muZimbabwe mumapoka akasiyana, angave muprivate sector, angave mupublic sector, kuti tinge chiratidzira nemusi wemuvhuro kuti tinge tichiwana muhoro yedu mari yekuUnited States dollars, nekuti ndizvo zvatagara tichinge tichironga kuti zvinge zviripo zvinhu zvese munyika zvava kutengeswa nemaUnited States dollars, uye hurumende inowa ndiwo watinoshandira isu sevarairidzi yakabvumira kuti zvinhu zvese zviri kutengeswa mumari yekunze. Saka apo wanenge wachitipa mari yemuno muZimbabwe tirikuwanika ichipenga tirikuwanika ichikwana mukati mezvatinoita hakuwanika chinge chi batana newamwe wose sekudanwa kwaitwa nezvechitu mugadzira kwatenge chita kubva mutsomuvhuku kuti tenge tichiwana mari iyoyo.
Imi muri kuti muri kuratidzira kuitira kuti munge muchitambiriswa mari inoenderana nema US dollar. Mambotaura here sesangano nehurumende panyaya iyi zvichitevera kubvumidza kwayakaita kuti zvinhu zvitengeswe nemari yekunze?
Tagara tinoita hurukuro nawo, tagara tinowaudza kuti mari yedu iwo nhoakapuka chirangano chatagara tinacho chemuna 2012 chemari yataipiwa yanga iri 500 US dollars, wakazosvika padanho rekuti US dollar neRTGS yasvika pakunge yaka falana yawa 1:1. Asitanisa zviripo pagiraundi zvakasiyana. Ukasvika uchida kutega shuga ngene imwe mutengo neUS dollar, ukazosvika futi uda kuitenga iine maRTGS ngene mutengo wakasiyana zvekare uri kumaRTGS. Saka tiri kuti isusu tava panguva yekuti tava kuratidzira taura kuti mari yedu ishoma yatanga takawirirana uye mari yedu ishoma pane zvese zvanga takawirirana. Saka tikupinda mukuratidzira ukoko.
Hurumende yakatara mitemo inorambidza vanhu kuungana zvakanyanya. Kuratidzira kwenyu uku hakutyori here mitemo iyi yakatarwa nehurumende?
Mutemo unogona kuiswa, asi mutemo kana uri mutemo usiri wokuti unenge uchiwegutsa ruzhinji hausisiri mutemo. Taka mutemo wakadaro hatiwanike tichange tiuteerera. Tinoda mutemo wegutsa ruzhinji, tinoda mutemo webumbiro remutemo, tinoda mutemo unoita kuti nyika ingerere mberi, tinoda mutemo unoita kuti munhu wese afare. Saka munhu wese agona nguva yake mutemo nekuti ari pachidanho chakadii. Baba unogona kuuya nemutemo wekuti mwana wangu ukadya nyama ndinokubaya nebanga. Saka izvozvo mwana anogona kuramba mutemo wokuti inini ndinokwanisa kudyawo nyama nekunyama ihuku dzatinochengeta pamba. Saka ngatizidyei tose.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kambani yeImpala Car Rental yabvuma kuti motokari yayo yakashandiswa mukupambwa nekutochwa kwemuzukuru wemutori wenhau Mududusi Matutu vaatawanda muchehiwa. Vakuru vekambani vaburitsa gwaro vachiti havakwanisi kutaura kuti ndiani akanga ahaya motokari iyi uye kambani yavo ichashanda nemapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamuchehiwa vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori, izvo zvakarambwa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Hatinowo kukwanisa kubata vakuru veImpala Car Rental panguva iyo taenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vari mumusangano wakakosha. Tabata murwiri wekodzoro dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vanoti varidzi veImpala Car Rental vanofanirwa kubuda pachena kuitira kuti munhu wese azive kuti ndiani akahaya motikari yavo.
VeImpala Car Rental vane motokari yakashandiswa pakapambwa nekurowa zvakaomarara nekushungurudzwa kwatawanda muchehiwa. Izvi zvinofanira kuti zvikurumidze kuburitswa pachena nekuti imhosva hombe yakaitwa. VeCar Rental havana havo mhosva kana vakataura pachena kuti ndiani akapiwa motokari iyoyo akaishandisa nenzira isina kunaka. Tinoziva kuti vanhu vari kunenedzerwa kunzi vakaita izvi vanosanganisira mapurisa nevasori vehurumende veCIO. Nekudaro veImpala Car Rental havafaniri kumirira pakuti vagoti ivo vachangoudza mapurisa chete, nekuti mapurisa vane rimwero nevasori vakaita zvinhu zvakaomarara umondi wakaipa uhu. Saka veImpala Car Rental vanofanira kuti vataurire nyika yese pachena kuti ndiani akatora motokari. zvozivikanwa zvavanenge vataura izvozvo vozvipa zvakare kumapurisa asi havagoni kuti vanyarare kuvanhu vese veZimbabwe nekuti mhosva yakaitwa iyi yakakura uyezve pane vanhu vakawanda vanga vachipambwa vachishungurudzwa vachirohwa vachiitwa kafira mberi hurumende ichiramba saka Impala Car Rental ine basa guru rekuti ibude pachena iwaridze chokwadi pachena vakasadaro vachaona dambudziko guru rekuti hakunazve munhu wemuZimbabwe angada kushandisa mota yeImpala Car Rental asingazive kuti mota idzodzo dzinombotwa mabasa akaipa vanhu vachipondwa vachishungurudzwa pachishandiswa mota idzodzo
veImpala vari kuti izvo vakaita chibvumirano nemunhu akahaya motikari iyi inonzi client confidentiality nokudaro havakwanise kunge vachitaura kune veruzhinji asi kuti izvo vachaudza izvi zvose kumapurisa ari kuferefeta munopokana nazvo here izvozvo
hongu tinopokana nazvo zvakanyanya nekuti apa pane mhosva kapa pane mhosva hombe yakaitwa inofanira kuti ifumurwe ndochekutanga kureva kuti zvavakawirirana nemunhu aka nembavha nemhondi yakatora motokari ngazvichisendekwa chepiri ndechekuti mapurisa ari kuferefeta ane rimwero nevasori vakaita umhondi uhwu kureva kuti veImpala kana vakati vanoda kuzevezera kumapurisa chete hapana chavanenge vaita vanofanira kuti vaudze nyika yese zvifumuke zvizivikanwe nekuti hurumende yanga iri kuramba kuti hakuna vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa apa tawana mukana wakanaka wekubata nharadada dziri kuita izvi tinokumbirisa kuti veImpala Car Rental vataure chokwadi vageze maoko panyaya iyi nekuti vakasataura chokwadi kunyika yese vanopomerwa kuti ndo vanga vachibatsiridza pane zvakaipa zvakaitwa uyezve handifunge kuti kune mwana weZimbabwe angada kuzoshandisazve mota dzeImpala Car Rental kana vachichengetedza mhondi kudaro
zvii zvamunotarisira vamavhinga semurwiri wekodzero dzevanhu kunge zvichiitwa nehurumende zvichitevera kubuda pachena kwaitwa neImpala Car Rental
hurumende inofanira kuti iferefete itaure pachena mazita evanhu vakaita izvi vosungwa vomiswa pamberi pematare edzimhosva toziva kuti vaenda kujeri kuri pamhaka dzavo zvakarezve hurumende inofanira kuti iferefete zvese zvakaitwa panguva yapfuura vanhu vese vakataura kuti vakapambwa vakashungurudzwa yadzana vaobet masaraure vana titinda mombe yarara vana samanta kureya gonyeti wezvekusekesa vanhu vese ivavo vana peter magombe ichiremba nyaya dzavo dzinofanira kuti dzivhenekwe nekuti vaive pachokwadi asi chete vanga vasina umbowo hwakazara hwatazowana panyaya yatawanda mucheiwa nekuti zvese zvakabatwa zviri pachivhitivhiti
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu pane matanho amuri kutora here mukuona kuti zvaburitswa izvi zvaita kuti zviunze kugutsikana munyika
hongu kwazvo hati isu tiri kutotaurawo neveImpala Car Rental kuti vaite zvinhu zvakafanira zvakanaka uyezve vazvichenese zita ravo nekuti iko zvino zita ravo rinosviba nekuchimbi chimbi saka tiri kuvakurudzira kuti vafumure zviri kuitwa vamire pachokwadi vageze maoko vasachengetedze kana kuedza kuvanzurudza kana kuvanza zvakaitwa zvakaipa zvakaitwa mazita ngaabude pachena vopa kumapurisa asi vozivisa nyika yese kuti ivo vageza maoko havana rimwero nemhondi
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reUnited Nations Commission for Human Rights riri kushora zvakadzama kushandiswa kwechisimba zvakanyanya nevachengetedzi vemajeri izvo zvakakonzera kufa kwevasungwa 22 kuMadagascar vamwe vasungwa vasere vanonzi vakakuvadzwa apo vaiedza kutiza mujeri munyika iyi yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achibatwa yegomarara uyezve akawanikwa iye achizowana rubatsiro. Panguva iyo muri yekwa Dr. Parton Zamara vari kutarisana nekushaika kwavadzamara mushure mekunge vawanikwa ivo vane chirwere chegomarara. Regai tiende kune mudzimai uyu utinzwe kuti ndiani.
Ndinonzi Chiedza Maden Gadzirai. Kutaura chokwadi mazalezo, nyaya yechemzino ndirwadza zvisingaite nekuti inini pandakanzi ndine kensa gore rapera ndofunga ndanga ndinonyatsoona kudzamu hwechirwere chegomarara rekensa, especially pandakanzi ndiri stage 3B almost stage 4. Nguva yese hangozi Dr. Parton Zamara chiite vanhu vakawanda almost 6-7 vanhu vandaiedza kutaura navo ndichiedza kuti ndifambe navo murwendo rwekurwara negomarara kuti nditaure navo, asi vese vachingoshayika. Pandakanzwa kuti Dr. Parton washayika ndanga ndichangobva kutumira imwe shamwari yavo meseji kuti ndokumbirawo kuti ndizotaura navo nekuti ndainzwisisa kurwadziwa kwavaita, ndainzwisisa. Ndichida kuvaudza kuti aiwa, kana makutora mapirizi munofanira kuita so, munofanira kudai semunhu akarwarawo negomarara. Saka kushayika kwavo kwakandibata.
Tipaiwo nhoroondo yenyu semudzimai kuti zvakafamba sei kuti muzoziva kuti manga muine gomarara.
Ndakarwara kwemakore akawanda. Ndaingonzwa mudumbu kana kuti chikafu chandaidya semunhu anogara ega. Vanhu vaingoti haudye zvinhu zvine utano, saka mudumbu mako hamungamire mushe. Saka ndokufamba kwacho kwandaingoita ndichingoti ndikungorwadziwa. Pandakazoenda nyaso chirwadziwa ndopandakangomuka ndikatongoenda ndega kuchipatara ndichingoti tonge ndingonoona chiremba pamwe pane zvaangandipa nekuti ndanga ndanyanya kurwadziwa. Saka pandakaenda kunoona chiremba wekutanga akandiita examination ndobva angoti I think pane something chakanyanya kupfuura mudumbu mamuri kuti muri kunzwa kana constipation yamuri kuti munhaye. Saka ndakukuendesi kuna specialist. Pandakazoenda kuna specialist ipapo ndipo pandakasangana naye ndikamutsanangurira zvandanga ndichinzwa makore esaya ndichiti I think ndine mahemorrhoids, mapiles, constipation plus mudumbu mangu. Saka maybe ndanga ndisingajuzi zvakaita kana semaputi kana spinach because ndanga ndine iron yange iri low, ndanga ndine anemia as well. Ndokubva vazondiita operation. Pakuita operation ipapo vakati pane zvandaona, I think pane growth yandisiri kunzwisisa. Saka ndichaita inonzi biopsy ndozokuudzai kuti chii chiri kunetsa. After 7 days ndopavakazondifonera vachindiudza kuti ndine gomarara. Kubva ipapo ndakazoenda kuna oncologist ndokuchitanga radiation chemotherapy nesurgery.
Makanga maudzwa kuti mune gomarara ripi?
Ndakanzi colorectal cancer stage 3B.
Ndiyo here iyoyo chirwere changa chinava Dr. Parton Zamara?
Panoti colon cancer, rectal cancer ne colorectal cancer mazwi anoshandisa ningati interchangeably. Saka ndiyo yavanga vainayo cancer iyoyo.
Mushure mekunge maudzwa kuti mune chirwere chamakazodii?
Ndakaenda patreatment, ndakaitwa radiation, 40 days ye radiation, ndobva ndaitwa chemotherapy, 3 rounds of chemotherapy, ndichinwa mapirizi futi echemotherapy over 4 months.
Zvii zvamakasangana nazvo mukunwa mapiritsi aya?
Ndairutsa mazalas, ndaita dhairiya kana ndiisiri dhairiya, ndaita constipation kana isiri constipation, ndaita zvokufamba, ndaitofamba nechimuti, ndaisakwanisa kana kuzviitira zvinhu ndega, ndaigeziswa naamai, ndichidyiswa nababa, ndo vaindisimudza because ndanga ndisingagoni kusimuka ndega, ndisina kubatsirwa. Kurara kwainetsa futi because ndinenge ndisina hope, asi muviri unenge wakaneta. Kutaura chaiko kwaimbondinetsa. Ndaingoda kungodya zvinhu zvimbisi, ndingangoti mango mbisi nemapichi chete zvekuti sadza, nanhasi sadza richiri kuramba kana kudzika. Muviri wakatongochinja, pfungwa dzangu dzazvainetsa kuti ndikuedza kuzvitambira nekuti paunongonzwa kuti negomarara nekukura kwatakangoita unongotanga kungofunga kuti waakufa. Ndaimuka, asi kupfunama chaiko kwaitonetsa nengoti nai Mwari dei mangonditora nekuti kurwadziwa kwacho handigoni kukutsanangurira mafeles.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedenda reCOVID-19 kuti zvii zviri kukonzera kuti uwandu hunge huchikwira. Ndezvatatimbokurukura nenyanzvi mune zveutano Dr. Jerry Masarira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Masarira.
Kwazwai.
Dr. Masarira, tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kufa muZimbabwe nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Chii chingadai chiri kukwidza uwandu hwevanhu vari kushaya?
Tinotenda nomubvunzo wamavunza. Chinhu chinoitika pachirwere chatasangana nacho ichi idambudziko tine nguva rokusavona zvakanaka ngozi yatakatarisana nayo. Nyange imomuno muAmerica tine dambudziko iroro futi. Kunzwisisa ndo chinhu chinotinetsa, ndosaka muchiona vanhu vachiwanda vanofa. Situation yatinayo kumusha kuZimbabwe dzimwe nguva kumwe kushayiwa futi. Nokuti kuti munhu agone kurarama unofanira kumbobuda mumba woenda unotsvaka chikafu wodzoka. But at the same time hazvipi excuse yokuti munhu asapfeka mask. Zvinodzivirira izvo chigwere. Kana munhu akaita careless akati handina basa nazvo, toita dambudziko iroro futi. Zvino hatizi kuti education yedu yokudzidzisa kuti vanhu vazive kuti takatasana nechigwere chinouraya nyangwe iko kuno kuAmerica. So vanhu vanofa not kuti havazi usisi havadi, vanofunga kuti vanoregwa nhema. Ndeimwe line of thought inoita vanhu muno. Ndosaka vanhu vazhinji dzimwe nguva vachifa. Saka kumusha kwedu zvogona kuva ndizvo futi kuti zvenge zvinongonetsewa. Asi chionishamisa ndokuti vanhu vanofa chaiko, asi hationi ngozi iyoyo sokuti tingagona kuidzivirira. Zvinogona, dzimwe nyika dzakaita wana.
Tiri kuonawo Dr. Masarira kuti kunyange vanhu vari kufa vari kuwanda, asi vari kupora vari kuwandawo zvakare. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Zvakanaka kuti nhamba yavanhu vanopora iwande, nokuti zvinoencourage izvozvo. Zvoita kuti vanhu vavone kuti chigwere chinogona kukundiwa. Izvozvo zvinotaridza izvozvo kuti unogona kuva nechigwere, asi at the same time unogona kupora. Ndoda kuti zvive in encouragement izvozvo kuna vasingadi kubetsera kuti chigwere chiite chishoma, vachitevedzerawo murayiro wezveutano unobatsira kuti vanhu vapfeke mamask nokuva nedistance kubva pana vamwe vanhu. Izvozvo zvinotaridza kuti tiri kuimprova izvozvo. Izvozvo pachazvo zvinotaridza kuti tiimprova, nokuti taidei vanhu vose vari kupora vaide vakatofa. Nemamirire enyaya kana otova nacho kana kuti vakaenda zvinongofa, vaidei vakatova vanhu ivavo. Asi vapenyu nokuti vakaita chimwe chinhu pazviri, vari pedo navanhu vakamboita chigwere ichocho vakapora, vavone kuti chii chavakaita, vavudzewo vamwe kuti hainda ndinacho asi ndakadai. Zvakanaka izvozvo, zvinobatsira. Zvinobatsira hurumende kuti isaremegwa nongoramba ingotaura iri iyo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira. Kunyange hazvo vakawanda vari kuporawo kubva muchirwere ichi.
Nhamo yokuona hama yako sokunonzi haizi threat yokuti unoona kufa, izvozvo ndokumwe kusahwisisa kuri pamusorosoro chaiko. Hakuna munhu waunoziva usingagoni kukupa chirwere. Zvazvokuti ndodayana nhingi wakadai akadai akadai ndinomuziva, hazvishandi zviya. Unogona kubata chigwere.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Masarira nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira, vanove nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuTulsa kudunhu reOklahoma muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 195, zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.